kuratidzira uku uko kwange kwakarongwa kuti kuchatanga nhasi mubulawayo kwozoitika mune mamwe maguta munyika mangwana kwakarongwa nemasangano anosanganisira Bulawayo Youth Rise, Tajamuka, Zimbabwe Liberation Peace Forum nemamwe. Asi kuratidzira uku hakuna kuzobudirira sezvo mapurisa anodzivirira mirizhonga anga akazara muguta reBulawayo. Pasiti World Car Park, hapo pange pakanzi ndipo panotangira kuratidzira uku. Pange pane marori matatu, kusanganisira mawota cannon maviri nedzimwewo motikari diki. Nemusi wechipiri mapurisa emuBulawayo aive anyora tsamba kumasangano aya achiazivisa kuti aisafanirwa kuenderera mberi nekuratidzira kwavaida kuita sezvo vaive vasina kuzivisa mapurisa nezvekuda kuratidzira kwavo munguva inotarisirwa. Asi muzvari Linda Masarira vaive vataurira Studio 7 nezuro kuti vaizoenderera mberi nekuratidzira uku nekuti vaive vazivisa mapurisa sezvinodiwa pamutemo.
Mapurisa haana kodzero pabumbiro remutemo kurambidza kana kuvhumidza vanhu vanenge vachida kumiririra kodzero dzavo mukati menyika yeZimbabwe. Pabumbiro remutemo zvinonzi vanhu vanenge vachida kuenda kunoratidzira vanoudza mapurisa pachirungu inonzi notification kuti musi wakati tichave tine chirongwa chakadai chekuratidzira. Izvozvo ndo zvatakaita muno munzvimbo yeBulawayo kuti musi wa17 vagari veBulawayo vachange vachiratidzira kuti tikuda bumbiro remutemo rishandi, hatichada kushanda tiri kunze kwebumbiro remutemo. Musi wa18 vachinobuda zvakare vagari veBulawayo vachinotaura kuti taneta neuori, hatisi kuda mabond notes. Sasa izvozvo isu takavapa notification iyoyo isusu tukuenderera mberi nemademonstrations iwaya nekuti ikodzero dzedu sevagari vemuno muZimbabwe.
Mumwe weavo vange vakaronga nezvekuratidzira kwanhasi muzvare Abigail Mpambi veThis Constitution Our Constitution Campaign vabvuma kuti kuvepo kwemapurisa akawanda mudhorobha kwavatadzisa kuenderera mberi neurongwa hwekuratidzira sezvo vatya kuti vanhu vaizogona kurohwa kana kukuvadzwa nemapurisa.
Tachifanira kutangira pasitiwo kapaki kuchinoedza nhasi nzvimbo inofanira kunge ina vanhu yanga ine mahota kanunzi, nzvimbo inofanira kunge ine vanhu yanga ina mapurisa, kwete maviri but tingangoti masi neyandingati experience yatinoziva yemapurisa omuZimbabwe inosangaritira brutality inozikamwa chero nani nani ari paground. Vanhu vachiona izvozvo vamwe vatoti vhunduke, vamwe vafunga kudai yavaho ndoyotanga, vamwe vafungawo zvavafunga. Saka in the interest yesafety yavanhu vanoti ukunzara uku stress uku mabhengi kiosk kuti titi vanhu indai chete munokuwadzwa zvinhu zvina mareferensi, taona kuti hazvina kufanira. Asi zvisingareve kuti ndokupera kweprojekti yakakura sebumbiro remutemo.
Vemasangano aya vanonzi vange vachidawo kupa vagari mabhuku ebumbiro remitemo. Masangano aya anoti ari kuratidzira zvakare mangwana achiramba kutambira mabond note anonzi nehurumende achaparurwa mwedzi uno. Mumwe mugari wemuBulawayo uyo angozvidoma nezita rekuti Kelvin ati maonero ake ndeyekuti veruzhinji havana hanya nekuratidzira nekuti havana chavanoona chakunobatsira.
Mapurisa taona anga azere murodhi vanga varipo chaizvo, asi handifungi kuti kutadza kubudirira kwaiita strike inyaya yekuti kwava kune mapurisa akawanda, asi ndofunga kuti pamwe vari kutadza kuronga kana kuti vanhu vaakufunga kuti hapana zvazvinovabatsira iye vanhu havasi zvinhu hazvisi kuvafambira zvakanaka. Asi hazvisi kuratidzawo kuti ava vari kuunganidza vanhu vachiti ngatigadzirei zvinhu, havana gwara chairo rinonyatsoratidza kuti zvinovabatsira.
Vamutokozise Ncube vanove mumwe wevatungamiri veBulawayo Youth Rise varamba maonero ekuti kuratidzira kwavo kwakundikana nekuda kwekuti veruzhinji havana chavanoona chinobatsira pazviri. Vatsinhira kuti ivo nevemamwe masangano vachaenderera mberi vobatana mukuratidzira kuchaitwa mangwana. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.